Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 30, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu gumi nemumwe vanofa nechirwere cheCOVID-19 nezuro.
Munogona kusvika mumakiriniki enyu ari mutunhu wekwamunonamatira. Asi mukange maungana muchiti nhasi tiri panharira mountain or nharira church, moroungana DMO manhamba dzake techipupai nesu kuti vanhu vaide ipapo vondobayiwa.
Zvikoro zvavhurwa nhasi, vamwe vabereki vachiti vari kutadza kubhadhara mari dzechikoro, zvimwe zvikoro zvichipfuudzira mberi zuva rekuvhurwa kwechikoro. Chikoro chepamusoro cheChinoyi University of Technology chorambidza vadzidzisi nevadzidzi kupinda kana vasina kubayiwa nhomba yeCOVID-19. Vamwe vagari vekuuzumba voramba kutamiswa misha yavo kuti nzvimbo yavagere icherwe matombo. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mamwe machechi akavambwa munyika nevatema ari pasi pemubatanidzwa weZimbabwe Indigenous Interdenominational Council of Churches nezuro akabatana nehurumende mukukurudzira vatendi kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Chirongwa ichi chakaparurwa pachipatara cheWilkins Infectious Hospital muHarare nemutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro, avo vakati vemachechi vanenge vachiunganidza vatendi vanoda kubayiwa nhomba yeCOVID-19. Bazi rezveutano rotumira vakoti kunoita basa iri.
Munogona kusvika mumakiriniki enyu ari mutunhu wekwamunonamatira. Asi mukange maungana muchiti nhasi tiri panharira mountain or nharira church, moroungana DMO manhamba dzake techikupai nesu kuti vanhu vaide ipapo vondobayiwa. Kana iminiwo vemachechi mine dzimotokari nevakomana nevasikana vechidiki vanenge vakwanisa kutora data yakaita seinoiswa mumabhuku aya, handiti vachinyora kuti nhamba dzako dzechitupa ndianewo nemakore mangani, vachida tobatsirana kuti vana nesi tivasiyire basa nana chiremba.
Chirongwa chekubaya vatenda vachiri kuzivikanwa nezita rekuti Operation Mara. Sachigaro weZik vaAndrew Taunashe vanotungamirira kereke yeFamily of God vakati vanoda kuti vemachechi vabatsire kuti hurumende ikwanise kusvitsa wandu hunodiwa nenyika kudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Kana tikateerera chirongwa ichi, chechi pachaishati vakanyika kachatanga kubuda 60%. Inodzinodikwa kuti zvinzi zvabetsera kuti chirwere dzikisirwe pasi.
VaDavid Masurure avo vane makore makumana nemashanu variwo nhengo yeZion Christian Church vakati kubayiwa nhomba kunovabatsira kudzivirira chirwere cheCOVID-19.
Zvandisunda kuti ndizobayiwa nhomba kuti kana ndikabayiwa zvinoita kuti chero ndikazobatwa nechirwere cheCOVID zvindibatsire sistimu yangu kuti ndisazosafoketa.
Vamazuru revatiwo
hakuma chechi tiri kuzviparidza kuti vanhu vanofanira kuti vabayiwe health wise. Zviripo zvimwe zvinobatsirwa kuchechi, zvimwewo zvinoda kuti ubatsirwe kuchipatara.
Munyori muJohane Masowe Chishano vachitungamirira sangano renyenyedzi nomwe madzibaba Jacob Ndawana vakatiwo kereke yavo inoteerera kurudziro yehurumende.
Tatakangovharirwa mumba tikateerera mutemo unotaurwa nehurumende yedu ichitungamirirwa nababa Jim Nangavo ndozvatinongoteerera hatina chatinopukana nacho vanei vatipa vativhurira kutinamati tinonamata zvakasununguka.
Dr. Mangwiro vakakurudzirawo vana chiremba nevakoti vari mumakereke aya kuti vashandewo nebazi ravo mukubatsira kubaya vanhu nhomba yeCOVID-19. Hurumende inoti neurongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu vanosvika mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Bazi rezveutano rinoti vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu nematanhatu nemazana manomwe nemakumi mashanu nechimwe kana kuti 1,606,751,000 vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kechipiri sezvinokurudzirwa. Vanhu mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu nemakumi matatu zvine mazana mana nemakumi masere nechimwe kana kuti 2,530,481 vabayiwa nhomba kekutanga. Zvichakadaro vanhu gumi nemumwe wakafa nechirwere ichi nezuro zvasiya vafa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvina nemazana mana nemumwe kana kuti 4,401. Vanhu makumi manomwe vakabatwa nechirwere ichi zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi maviri nevana zvine mazana mana nemakumi matatu nezvinomwe kana kuti 124,437. Vanhu mazana manomwe nemakumi mashanu nevapfumbamwe vakapora kubva kuchirwere ichi zvasiya vapora vave zana rezviuru negumi nechimwe zvine mazana mashanu nemakumi matatu nemana kana kuti 111,534. Ndakamirira Studio 7 ndine Rutendo Mawere.
Zvikoro zvavhurwa nhasi, vamwe vabereki vachiti vari kutadza kubhadhara mari dzechikoro, zvimwe zvikoro zvichipfuudzira mberi zuva rekuvhurwa kwechikoro. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vabereki vazhinji vanoti vatadza kubhadhara mari dzechikoro sezvo nguva yavakapiwa yekugadzirira kuvhurwa kwezvikoro izvi iri shoma zvikuru. Vamwe vabereki vakaita samai Masiya Murombedzi vati havana kana pekutangira zvaita kuti mwana wavo atadze kuenda kuchikoro.
Hati hatisati zvinhu zvakatotiomera zvekuti kutoshaya kuti toita sei nemaschool fees evana, mainfom hachakwani, bhutsi hadzichakwani apa, tangopuwa 1 week, taitotarisira kuti tichapuwa kana 3 weeks.
Mumwe mubereki amai Nensi Muronda vati kunyange hazvo mwana wavo aenda kuchikoro havasi kufara kuti chikoro chacho hachina kugadzirira zvakakwana kuti vana vasabatwe nechirwere cheCOVID-19.
Vana vedu vamwe vachiri vadiki, panyaya dzesanitaiza, sanitaiza kukadziwanikwewo kuchikoro, vana vedu vachimanikidzwawo kuti vageze maoko pavanenge vaita sevavarayirwa kuitira kuti tichengetedzewo vana vedu.
Umwe womubereki ane mwana anodzidza pane chimwe chikoro chiri kumarondera, amai Vembai Mushangwe vati dai vakuru vezvikoro vambomira kudzinga vana muzvikoro pamusana pemari dzechikoro.
Hatitarisiri kuti vana vakwidzirwe mari yeschool fees, ende kuzvikoro zvacho kumagovernment school vana havasi kudzidza, vari kungodzitambai panze. Saka ipapo tinoti ngavadzikise school fees kana kuti mari irambe iri payanga iri.
Vawilbert Gondongwe avo vane mwana asiri kunyora bvunzo uyo akatarisirwawo kutanga chikoro nevamwe svondo rinouya vatiwo dai hurumende yavapawo mukana wekuti vatsvage mari dzechikoro vana vachidzidza zvavo.
Ya, tanga tichikurumbirisa kuhurumende kuti dai yange yakwanisa kudzosera yambokwanisa kuunderstand uyatarisa kuti vabereki vazhinji tiri muinformal sector and the time frame yavanoita havatipi time yekuprepare sezvaitwa apa. Mafees anenge akati wedzerwei zvimari zvacho hatisati taunganidza. Dai vange vambokwanisa kuti vatarisewo kusaidi kwedu kwavabereki, because majority yevanhu munyika weya in the informal sector.
VaMalvin Chambati vanotiwo vaswera vachitsvaga mayunifomu evana vavo asi mari yavo yanga isiri kukwana.
Mafees manje zvikoro zvazvakuita manje zvakuti zvakukwidza chi maprize.
Kunyange hazvo vabereki vachiti vakapiwa nguva shoma, gurukota redzidzo vaKaini Matema vakaudza nhepfenyuro yeZBC svondo rapera kuti nguva yavakapa vabereki yakawandisa zvikuru sezvo vachiti hurumende yakataura pakavharwa zvikoro muna chikumi kuti vabereki vagare vakagadzirira kuvhurwa kwezvikoro. Zvichakadai, vamwe vadzidzisi vanonzi vanga vasiri muzvikoro sezvo vachiti havana mari dzinovakwanira. Mutungamiriri werimwe remasangano anomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, vataka vafira zhou, vaudza Studio 7 kuti varairidzi vaenda kuzvikoro nhasi vashomanana sezvo vasina mari dzinokwana kuti vabhadharire vana vavo.
Zvikoro zvavhura zvakavharwa, hongu kune vana vashoma, about 1/3 yevana vaenda kuzvikoro. Asi vazhinji even vana havana kutoenda kuzvikoro. Varairidzi sematauro atakangoita vashaya mari yokuti vakwanise kunge vachienda kuzvikoro. Saka zvakona n'anga murako achida. Totodawo kuti hurumende itiudze kuti murairidzi akatambira 21,000 zvinoita sei kuti abhadhare renti atengewo chikafu uye kuti abhadhare fees inoita 62,000 muchikoro chegovernment paanodzidzisa iye murairidzi. Saka izvi zvinongoreva kuti chigadza pasi mimba yomusikana.
Vazhou vatiwo varairidzi vakawanda vasati vabayiwa nhomba dzecovid-19 zvinopinza vadzidzisi nevana vechikoro panjodzi kana vari muzvikoro. Mutungamiriri werimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati nyango dzavo dzatanga nekuratidzira mamiriro akaita zvinhu muzvikoro.
Vatungamiriri vezvikoro vanga variko vatataura navo vese vari kutongotaura kuti hakuna varairidzi vakwanisa kuya. Vaenda kuzvikoro vanga vachienda kunoratidzira, sevamwe vanga vachiratidzirawo kuti vane mari dzavo dzakabatwa achinzi no work no pay policy, nevamwewo vane nhuna dzakasiyana siyana dzavanga vaida kunoratidzira kuzvikoro. Asi vamwe vanga vaida kuratidzira nyaya dzemasarari vanga vari kudzimba vachiratidzira vari kumagrupu avo vari kudzimba ikoko.
Hatina kukwanisa kutaura navamatema pamwe negurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga kutinzwe divi rehurumende panyaya iyi sezvo vamatema vanga vachiti vakabatikana, ukuwo vanga vachidayira nhare muhofisi yavachiwenga vanga vachitiwo vanga vasiri muhofisi. Zvichakadai, zvimwe zvikoro zvatumira vabereki panhare mbozha dzavo zvichivazivisa kuti zviri kutarisira vana kuti vange vari muzvikoro izvi panopera zuva ramangwana kuitira kuti vana vazotanga kudzidza nechishanu, zvichimbopawo vabereki nguva yekunyatsogadzirira vana vavo zvakakwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chikoro chepamusoro chechinoi University of Technology charambidza vadzidzi nevashandi vanenge vasina kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19 kupinda pachikoro ichi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vadzidzi avo vanga vauya kuzopedzisa zvidzidzo zvavo pamwe nekunyora bvunzo nhasi vashamisika vachinzi vaburitse kadhi rinoratidza kuti vakabayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19 kuti vabvumirwe kupinda pachikoro. Mumwe mudzidzi asina kuda kudomwa nezita anoti arambidzwa kupinda pachikoro achinzi haana kubayiwa nhomba. Anoti chanyanya kumurwadza ndechekuti havana kunge vayambirwa nezvedanho iri.
Isitoshamisika zvitonzi hanzi hapana anopinda kuchikoro kana asina kadhi renhomba, ende zvinonyanya kubhohwa ndezvekuti hatina kuyambirwa tisati tauya kuno.
Munyore anoona nezvemagariro evadzidzi musangano rinomirira vadzidzi pachikoro ichi vaFrancis Nete vanoti danho ratorwa nechikoro rakanaka sezvo vachiwirirana naro sevatungamiriri vevadzidzi. Mutauriri wekach Dr. Tapera Msekiwa vanoti vatora danho iri senzira yekudzivirira vamwe vadzidzi nevashandi.
Isusu hatisi kumanikidza asi tapinda mumudhi yekudzidzisa vanhu educating our students nevashandi vazhinji vevashandi vepakati vakavhakisinetwa kwasara vashoma. Tinovadzidzisa kuti vapa chidzidzo chekukosha kwakaita.
Vachapera vanoti vabva vaisa nhomba pakliniki yechikoro kuti zvive nyore kune vanenge vasarudza kubayiwa.
Pachiro University pane kliniki iripo yekuti vanenge vakuridzirwa vabvuma vanobva ivanobhatsirwa ipapo ipapo.
Zvikoro zvakawanda zvepamusoro zvakatozivisa kuti vadzidzi vanenge vasina kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19 havabvumirwe kudzidza kana kunyora bvunzo nevamwe. Asi danho iri riri kupikiswawo nesangano revashandi reZimbabwe Congress of State Unions rinoti kuita uku kutyora kodzero dzevanhu dziri mubumbiro remutemo. Gore rapera munambudzi chikoro cheCatch chakambovhara mushure mekunge vadzidzi makumi mashanu nevanomwe vabatwa nechirwere cheCovid-19. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vamwe vagari vemuwadi 14 kuuzumba mudunhu remashonaland East vari kuramba kuti kambani yeHeijini ichere matombo mubhuku rekwane nzou, vachiti hapana urongwa hwakajeka hwekuti vachaendeswa kupi, uye chirongwa ichi chichakanganisa makuva emazitateguru avo, minda yavari kurima, mafuro emombe dzavo pamwe nezvikoro. Kanzura weWard 14 vaFagio Zvondai Marowa vanoti kambani iyi yakabuditsa pachena kuti haina kwekuisa vanhu vachabviswa pari kuda kucherwa matombo apa, ichiti ibasa rasabhuku Kanzura pamwe namambo kuona kuti vanhu ava vachaendeswa kupi. Kambani iyi yozongoburitsa mari yekuvavakira misha mitsva. Mamwe mabhuku anonzi achakanganiswawo nekucherwa kwematombo uku anosanganisira bhuku reChimina, Mukonzi, Manyani pamwe neGotora. Misangano yakaitwa pakati peKanzuru, vamiriri vekambani iyi pamwe nevagari inonzi hainawo kuburitsa chimuko. Kambani yeHeijini inonzi ine zvizvarwa zveZimbabwe pamwe nechimwe chekuChina. Studio 7 yakundikana kubata vekambani iyi pamwe negurukota rezvemigodhi vaWinston Chitando kuti tinzwewo mativi avo. Pataenda pamhepo, mukuru wekanzuro yeuzumba maramba pfungwe vaAgri Murandu Kang'anga vanga vasati vapindurawo mibvunzo yedu yatavatumira. Ngatinzwei hurukuro yataita navamarowa pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi takawana matsamba anotaridza kuti kune kambani inonzi Yenjin Mining Company inoda kumaina granite muvillage rekwane nzou muzumba Ward 14. Naizvozvo isu sevagari vemuward 14 hatisi kuwirira nepfungwa yekuti mining iitike.
Zvikonzero zvipi zvamuri kuramba kuti kambani ichere matombo mudunhu menyu?
Chikonzero chikuru ndechekuti vakati ivo havangana kuisa vanhu vavachabvisa ipapo. Vakati ibasa rasabhuku, vakati zvakare ibasa rakanzera namambo wekuti vatsvagire vanhu nzvimbo nekanzuro. Asi ivo chavo vanoburitsa mari yekuti vanhu vavakirwe dzimba vasinganyatsoziva kuti ndekupi kwavachavakirwa. Saka isusu tiri kupokana nazvo izvozvo, uyezve ndiyo nzvimbo ine minda yevanhu vazhinji kusanganisira vacho vari kuafektwa nevamwe vasiri mukati menzvimbo iyi yakapepa. Uyezve ndiko kunofurira mombe dzavazhinji. Tine maninga nemakuwa zvakare ari munzvimbo iyoyi. Saka isu seutungamiri kana kuti sevanhu veWard 14 tiri kuti hayo iyi nzvimbo iyi ngaisiyiwe yakadaro kusvikira takuziva kuti zvinhu zvacho zviri kufamba sei, hurumende kana kuti ivo vanhu vacho vachazokombatidza sei, zvakakwana sei kuvanhu vari kuafektwa ava.
Tinonzwa mutemo uchiti pasi nderehurumende, nekudaro panenge pawanikwa zvicherwa vanhu vanogona kubviswa. Imi munozokwanisa sei kuramba kubviswa panzvimbo iyi?
Ichokwadi kuti pasi nderehurumende, uyezve pakawanikwa chicherwa vanhu vanogona kubviswa vachiendeswa pane imwe nzvimbo. Asi bumbiro kana kuti hurumende inosungirwa kuchengetedza vanhu vayo, uyezve kuti kana vanhu vakubviswa vanofanira kudzoserwa paupenyu hwavanga vachirarama kana kupfudzwa upenyu hwavanga vachirarama vari panzvimbo iyoyo. Saka vanofanira kunge vawanirwa kwekuenda upenyu hwavo hwavandudzwa kupfuura zvavanga vari. Naizvozvo isu sehurumende yamatunhu tiri kuti aiwa vanhu havagone kubviswa kana vasati vawanirwa pekuendeswa, uyezve vanhu vasati vawanirwa kwekuiswa.
Saka imi sakanzura makamira papi panyaya iyi?
Ini sekanzera wavo, ini semutungamiri wavo, handisi kutenderana nevanhu avo nekuti kuzhinji kwavakabva kuzhinji kwavari kuita vakasiya nharaunda dzaparara vakasiya vanhu vasisawirirana vakasiya nzvimbo yaparara nzizi dzaondongeka zvavanga vakavimbisa vanhu zvisina kuzadziswa saka aiwa isu tiri kuti takachenjedza ndo chakatanga isusu kwedu kuward 14 aiwa hatisi kuda
Avanga vari kanzura weward 14 kuuzumba kumashanaland east vafajiyo zvondai marova vari parunhare kwakari kuuzumba nestudio 7 iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika danho remutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden rekuburitsa mauto enyika yavo wose muafghanistan mangwana raunza kusawirirana kwakanyanya pakati pavo nevanopikisa vabiden vanoti hapana kudzokera kumashure padanho ravo asi vamwe vebato rinopikisa rerepublican party vakaita sasenator lindsey graham vanoti vabiden vakakanganisa kubuda munyika iyi sezvo kusagadzikana kwayo kuchapa kuti america idzokere mune remangwana nezuro vakapa ruremekedzo kumauto 13 ane mitumbi yakadzoka muamerica nezuro wakare mushure mekuurayiwa neimwe nhengo yechikwata chinopfurikidza mwero cheisisk yainge yakapakatira zvombo muafghanistan zvizvarwa zana zvemuafghanistan zvakaurayiwa pachiitiko ichi madzimai zvikuru vechitema vari pakati pezvikamu 40 to 60 kubva muzana vanosangana nedambudziko rekuita mapundu muchibereko kana kuti uterine fibroids zvinozopa kuti vamwe varasikirwe neropa rakawanda kana kutoshaya mbereko asi nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti chirwere ichi chinokwanisa kurapika chisati chakomba kerimu dzamiri anotipa nyaya inotevera
nyanzvi munyaya dzeutano hwemadzimai dr chinamhora charles muteve vanoti mapundu emuchibereko aya anorapika nenzira dzakasiyana-siyana zvichiendera nekuvhiringika kunenge kwaitika muchibereko macho
mafibroid anorapwa nenhando dzakasiyana-siyana kunoti yatinoti medical oya surgical kana tichitaura nezvemedical tinogona kumpa macontraceptive pill then kunozouyawo pamwe tinopa tinoti magonadotropin releasing hormone analogs kune vayavaya vakuma 49 feet tinogona kuvapa voguma vaguma mafibroids hakuchichiringawo saka zvinobva zvaita kuti tisachamuoparete munhu iyeye pasejari tine yatinoti total abdominal hysterectomy kana kuti tinogona kuita yatinoti uterine artery embolization tino ichanisa kunobhloka tsinga dzinoenda kuchibereko dzinonobhloka tsinga dzinosupplya fibroid
kunyange chirwere ichi chichikwanisa kurapika mamwe madzimai akaita saamaitevhia muroro vanoti mari inoda kusvika ma600 yekuamerica inodiwa kuti varapwe havana sezvo vasiri kushanda vanoti vakamboedza kuda kunorapwa pachena kuzvipatara zvehurumende asi vakasangana nematambudziko
ndakaita mafibroids kubva 2003-04 ndakazotoziya kunana 2010 kuti ndine mafibroids after ndaenda kuscan bleeding isingachastopi ndakaoperatwa even ndaoperatwa bleeding haina kumira yakazomira patopai after some months ndakaenda futi kuscan asi chinonyanya kundinesa ndechekuti ndakufanira kubviswa chibereko asi kuti ndibviswe chibereko chandina mari
mteve vatsinirawo kuti maoperation ekubvisa chibereko anodhura chaizvo zvokuti vamwe vana chiremba vave kutodzikisa mari yakatarwa nesangano reassociation of healthcare funders of zimbabwe kana kuti afos inosvika chiuru chemadhora ekuamerica nokuti vari kuona kuti varapwe vazhinji havasi kukwanisa kuiwana
kusejari kunoti dhure ndichashandisa tinoti maafos tari kubvisa chibereko nemuromo wacho imeja sejari 1000 chet kunozove kunozodikwa ya na statist kunange kuchizodikwa ye theater chazodikwa ema sister aka scrub kozodikwawo imwe Europa futi saka zvinototi durei
kurwe Zimbabwe National Practitioners Association
of Zimbabwe
Bishop Cuthbert Nyaruvenda vanoti vanosangana nevakadzi vakawanda vane mapundu ema fibroids zvokuti vamwe vacho vanoratidzika sokunge vakazvitakura vaendera mberi vachiti nengo dzisangano ravo dzinokwanisa kurapa mapundu aya kana asatanyanya kurasa ropa rakawandisa
tinosangana nevanhu vakawanda vanoita dambudziko remafibroids pundi iwayo ari dangerous vanogona kutadza kuzvara vamwe vanenge vachinzi vaitwa maoperation mari dzacho dzichidhura asi sevanhu vechivanhu tine mishonga yatinoshandisa inogona kubvisa mapundi iwayo munhu achitosara ava zvakanaka
muimbi ane mukurumbira wekuridza mbira Hope Mazike mumwe wemadzimai akabuda pachena kuti aiva nemapundu emafibroids muchibereko zvokuti kwakatombofamba runyere kupi wekuti aiva nenhumbu Mazike audza Studio 7 kuti akabhadhara chiremba madhora anosvika mazana manomwe kana kuti $700 yeoperation asi aendera mberi achiti kune zvimwe zvaakarapwa zvakazosvitsa mari iyi kuzviuru zvitatu zvemadhora kana kuti $3,000. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi mukucherechedza zuva revanopambwa vobva vatsakatika kana kuti International Day of the Victims of Enforced Disappearances. Zuva iri rinorangarirwa musi wa30 Nyamavhuvhu gore roga roga. Sangano reUnited Nations rinoti nyaya dzekutsakatitsa vanhu imhosva huru kwazvo. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti dambudziko rekutsakatitswa kwevanhu rakakomba munyika uye vamwe vakawanda vakabva vaitwa akafira mberi zvekusvika pakusaonekwa. Vakatsakatika vanosanganisira vaitaidza Mara, Muzvare Rashuwe Guzha uye vaPatrick Nabanyama. Asi hurumende inoramba kuti ndiyo inoita mabasa erimaya ichiti vanopikisa vanenge vachida kuisvibisa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira imafunda.
Tiri kukumbira kuti hurumende yedu igamuchire kuti chirwere ichi chakaipa zvikuru chakanyangara chaizvo chekumbunyikidza vanhu kubata vanhu vachisimba towagarisa kwemazuva wasingazikanwa vari kupi vachigamuchirwe nehurumende kuti ibvume kuchinhu chiriko chiri kuitika munyika yedu yeZimbabwe chirwere chatabva nacho kubva kare
muunga pamuenzaniso here vamafunda
kubva kuna Nagukura Hundi tozviziva nyaya dzekushayikwa kwana Patrick Nabanyana, kushayikwa kwanana naChizuzu, kushayikwa kwana mukoma itaedza Marawo Sowega, kubatwa kwanana mukoma Obed Masaraure, kubatwa kwanana mukoma Tatenda Mombe Harara, kubatwa kwanana Sisi Gonyeti wachizowanikwa kavamwe wacho asi vasizo tinoziva pane vamwe vasina kuzowanikwa uye kutochwa kupiswa kwavanhu kurova kwavanhu zvisiri pamutemo zvisina kodzero nenyaya yekunzi tinofungira zvakare munofunga zvakasiyana kana kuti munotsigira mabato akasiyana.
Muri kupa imwe kurudziro ipi kuhurumende?
Tiri kuti hurumende ngaiite zvose nezvainogona tapota kuti vana veZimbabwe vasiri kuwanika vakadisapiwa vakashayikwa vanga vachiwanikwa vakakanganiswa kodzero dzavo vanga vachiripwa. Ndo zvatiri kutaura pazuva renhasi iro rinova zuva rakakosha zvikuru. Tiri kutiwo mhuri dzakawanda dzevanhu vari kushayikwa mhuri dzana mukoma itai Dzamara, vana mai vana Gogo Dzamara, vana sekuru Dzamara, vana mukoma Padhi Dzamara, vana mukoma vaina itai, vana Shefra Dzamara, mudzimai vaitai nokutendana nenyasha vana vaitai Dzamara vanofanirwa kuzivawo kuti vabereki baba vari kupi zvino vamwana vari kuenda kuzvikoro vanobhadhara maschool fees asi tiri kuona nekutenda nenyasha vachitishutambudzika kuti dai baba vedu varipo vanga vari kutibatsirawo. Saka tino zvatiri kukumbira kuti hurumende ngaiite nezvapainogona toese ascertain the whereabouts kutsvaga kuti vana vari kupiko mhuri dzizoro tidziziwe tizive kuti chii chakaitika kuwana ava. Ndo zvatiri kukumbira.
Ko mashoko enyu kune veruzhinji?
Kune veruzhinji tiri kukumbira kuti vatiwo hurumende yedu inge ichikwanisa kuratifyawo mamitemo iriko ino outlaw kana inoti kumbunyikidza kubata vanhu zvisiri pamutemo sezvaizvozvizvi imhosva. Ndozvatiri kukumbira kuti hurumende ngaiite ratify imwewo mitemo iriko kunze
seizvozvo zvakakosha.
so that we criminalize my enforced disappearances kuchira kuti ma perpetrators kuchira kuti vanhu vanoramba vachita pa practice asi right yose kubata vanhu zvakadai sema enforced disappearances inge iri mhosva uye inopanishiwa nemitongo yakakwanda zvikuru ndozvatiri kukumbira kuti hurumende ngai ratify vana veZimbabwe ngati lobe ngati sunde hurumende yedu ngati push hurumende yedu kuti I criminalize ma practice akadai so hazvifadzi zvinhu zvikuitika muZimbabwe zvinyaya dzekubhinyiwa idzo dzidzi
mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
So who is